ndikubvamukuba tokavaitwa nemhosva yese vabva vatongerwa kuti vabhadhare mafaini $15 each for 19 April 2024 usati wasvika.
Vangani vanga vachipomerwa mhosva iyi?
Vanga vachipomerwa mhosva iyi pamberi pedare i13 villagers and vese vabatwa nemhosva vari 13 kudare. Asi pavakatanga kuuya kudare vanga vakawanda vaiva more than 250. Takabva takonzinza vachuchisi kuti hazvinyeki senzi kuti vanhu vese ava vese vapinde mukoti. Ngavadzokere kumba tobve vasamona is basis for exceeding. Saka ava 13 ava ndo vanga vari ivo vanga vakatanga kusarudzwa. Before I think hurumende yazomeka decision yekuti makesi zavo ambomuya.
Saka izvi zvinoreva here kuti vanhu vese vari mumisha iyi vachabviswa pavagere mungajekesa here?
Mutongo wavapiwa hausi wekubva pavagere. Mutongo wavapiwa ndewekuti vabhadhare fine $50 each. Saka even from vaipanas hapana chichatongwa nedare chinoti vachabva. Ende handifungi kuti nekuda kwekuti havapedzi nevabatwa nemhosva vamwe vese vachabviswa nekuti nzvimbo yacho inzvimbo yekuti even ikanzi yava setlane inoda kuzoplaniwa ende kana ichingoitwa residential area the right thing chiripo ipapo ndechekuti vanhu vakagaramo ndivo vanozopiwa mukana wekutanga kugara imomo even yava residential area under in urban setup.
Saka imi muchapikisa here mutongo uyu kudare repamusoro zviri kufamba sei?
Ndinofanwa kutanga ndadiscussa nemaclients angu kuti topikisa here asi zvanhasi mutongo hatisi kuwirana nawo.